Hongu yatanga nhasi koti inenge ichatopera musi wechishanu. Saka nhasi yatanga neHelen Suzman Foundation ichipurisana nenzira yehurumende kana kuti minista veHome Affairs yavakaita nayo zvekuti vasachiwedzeredza kugara kwevanhu vemuZimbabwe kupfikidza nezep kuti yanga isiri pamutemo uye inokanganisa bumbiro remutemo zvikuru kodzero dzevanhu.
Tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya idzodzi kubva padzatanga, munoona paine chinobuda here kumatarewo?
Chinobuda chinenge chichaitawo nemaonero atinoita uye nemutauriro watatanzwa ite zvino. Tinoona kuti mashoko ataugwa nemiriri weHelen Suzman Foundation akati koshei zvikuru pakodzero dzevanhu uye pakuita izvi zvinodaidzwa nekuti administrative justice, kuti nzira yakaitwa nehurumende zvikurusa Department of Home Affairs haifambidzani nemutemo wepacha kana Section 33 yeconstitution yemusouth Africa. Saka tinotoona kuti kana iyoyi nyaya ikahwinwa kana kuti Home Affairs ikabudirira inenge ichatoenderera mberi nekuti tanzwa nhasi pachipiwa mamwe makesi akati wandei anofambidzana nepaja anasikala braini kuti Home Affairs yange ichifanirwa kuti dei isina kubvunza chete vana vekuZimbabwe kuti ko kodzero dzavo dzinokanganiswa papi nekuti pasawedzeredzwa mazuva ekugara muzep.
Vemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaimbotaurawo kuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira. Muri kumbovanzwawo here? Varimo here?
Chatakangonzwa nditori chekuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira vanhu, asi chakatakanzwa uye ndechekuti rubatsiro ruzhinji rwavaichauya ndekuti vachapa vanhu magwaro ekuzvarwa avo vasina mapepa ekufambisa nemagwaro uye nemapasipoti ndiwo kubatsira kuti vachange vachinyeresa vanhu. Asi zvimwe kuti vanga vabatsira sei tanga tisati chanyatsonzwa, nekuti vanhu vanga vachema zvikuru nenyaya yekuti kana tichinge taenda tichange tichida kuziva kuti mbatsira dzedu dzatinadzo muno, uyezve kana ndasvika kuZimbabwe inini ndichashanda pamu ndichagara pataka mibvunzo iyeyo tinosangana nayo yakati wandei, asi tanga tisati tawana mhinduro.